vanhu vari kuda havo kumonyorodza zvakataurwa navachamisa. Vachamisa vakataura vakati vamugabe vakataura ivo kuti vanosapota MDC vachavhotera vachamisa. Apa vamuchamisa vakataura kuti vazvitaurira vega nemuromo wavo. Isusu sevatungamiri hatichuzi masapota, masapota ndio anotichuza. Masapota ndio anoti ini ndinosapota ngana, ini ndinosapota ningi. Saka isusu takaona kuti hatingarambi kuvhoterwa navamugabe nevamwe vavaifamba navo, nokuti ivo vaona kuti pane pavaitadza kutonga nyika, asi vakaisa nyika mune yechidiki zvinokwanisa kufamba zvakanaka. Munorangarira kuti pavaitonga vaitonga nemakurukota ava kutonga iko zvino. Makurukota awa ndo makurukota aivapa yambiro yavaiendisa mudondo. Makurukota awa ndo aiita zvinhu zvakaita kuti nyika iwondomoko. Saka ndo zviri kutaurwa navachamisa kuti aiwa, kana vakaona pavakaresha vakati vaakusapota chinja, vaakusapota vanhu vane chinangwa, isusu tinogamuchira sapoti iyoyo, votivhotera kuti tibatsire ruzhinji rwevanhu tichigadzira mamistakes avakaita.
Tiri kunzwawo kuti vachamisa vakati mazuva anotevera vanogona kuzoita musangano navamugabe. Izvi hazvizoita here kuti zvisimbise iyo nyaya yekuti vamugabe navachamisa vari kudyidzana?
Aiwa, haisimbisi. Munhu akatonga Zimbabwe for 37 years, munhu anobvuma kuti pane mamistakes aita, munhu anotaura kuti pane zvaaigona, munhu anofanirwa kuteura nekureurura kuti pandakatadza ndepapa, paifanirwa kufamba pakadai, asi ndakatadza ndakadai. Pane zvavaigonawo zvotorwa. Hazvirevi kuti kana munhu abuda mupawa hamuchatauri naye. VaMandela vaitaura navaDe Klerk, vakatombotonga navaDe Klerk kwenguva yakareba, vachidzidza nekuona muono ekuti pavairesa varunga ava ndepapi, pavaigona ndepapi. Uyezve musharukwa uyu tinofanirwa kutaura naye ane ruregerero rwaanofanirwa kukumbira, ane mazano aanokwanisa kutipanga. Isusu hatifanirwi kuita semagugwe anodambura muswe nemakumbo, ogwesha nematumbu, otadza kufamba. Ivo kana vachiumburudza munhu wavaiti ndeakapa legacy, ivo kana vachizora madhaka munhu wavakafamba navo, vari kukangamwa kuti pavakuzora madhaka kwavari kuita, naivowo vari kusara vakazara maoko edhaka.
Takanzwa svondo rapera mutauriri wezanu PF vaSimon Kayamoyo vachiti kuna vamugabe ngavabude pachena pazvipomerwa zvavari kupiwa zvokunzi vari kubatsira nemari mutungamiri webato renyu vaNelson Chamisa kuti vange vachikunda pakongresi yebato iri kuuya. Mungajekesa here kuti zvakamira sei?
Hapana chakadaro. Vanhu vakabatsirwa nemati ndivo avava vana Simon Kayamoyo vaakutuka. Dai vanga vasiri vamugabe, Simon Kayamoyo aide ari rombe achitenderera nenyika rose. Vazhinji vavo vakawana mari kupurukidza navamugabe akanga achivaregera vachiita corruption dzavaiita. Ndiani asingazvizivi kuti mari dzavo dzavainadzo, minda yese yavainayo, zvese zvavari kudya mazuva ano vachirasa inyaya yekuti vakazviwana kuna Mugabe, ndivo vangatanga kuti nhingi nanhingi apuwa mari. Chii chavakaita chinoita kuti vange vari kupfuma sezvavakaita izvi? Vanhu vanokangamwa chazuro nehope, vanhu vanokangamwa kuti vakabvepi nekwavari kuenda. Ndosaka nyika iri kungotenderera ichitamba zioni. Ziya tiri kubuda, asi nhamo tiri kuita yekukohwa.